yatinongoda ngotaura seZimbabwe Exiles Forum ndichochocho kuti zviri kungoratidza kuti zvirakwa zveZimbabwe zviri kuderegwa kudarika umwe noumwe ari muno munyika. Chimwe chazvinoratidza ndichochocho kuti uko zvinonyangwe ukawa gurukota reHome Affairs romSouth Africa richitaura riri kuti zvipatara zvedu kwai 60% yezvipatara zvedu zvakazara namaZimbabweni ari kuhozvarira kuno kungoratidza kuderegwa kwakaitwa maZimbabweans
nechikonzero chei muchidaro.
Ndofunga chimwe chikonzero ndichocho kuti consulate yedu neembassy havanyanyouvikwa pakumira zvakasimba. Ndo chimwe chichemo chiri kutaugwa navanhu kuti havanyanyouvikwa pakumira zvakasimba panyaya dzakadai. MaZimbabweni ari kungonenegwa mhosva dzese nepaunongoona kuti haasiwo maZimbabweni ari kupara mhosva idzedzi. Saka pane chimwe chinhu chinokonzera kudero, ende chimwe chacho ndochokungoti maZimbabweni ari kuya kutora mabasa akawanda nokuti ndo vanhu vakaenda kuzvikoro zvapamusorosoro. Ukaendawo kumafarms uko nokumamine vari kudzingwa vakawanda zvikuru zvikurusa.
Ko pane dzimwe mhosva dzavari kupomerwa idzi dzimwe nguva vachinzi vachishandisa puti nekuponda vanhu?
Mhosva dzinopagwa navanhu hadzipagwi nokuti uyu muZimbabweni kana kuti uyu muNigerian kana kuti tinongopagwa navanhu vagara vachingoparadzi mhosva. Ende tinongokurudzirawo maZimbabweni kuti asaita zvinhu zvinokonzera kuti zvitishorese muno kana kuti zvitiite matargets, nokuti tinopedzisira shuwa kugara kwedu muno muSouth Africa kwasvika pakuoma zvisingamboiti. Asi vanoparadzi mhosva kazhinji vanopara mhosva nokuti macriminals. Asi zviri kuitiwavo izvi nevanhu vanenge vachiita zvavari kuita zvokuuraya vanhu, wedha munhu wani kana kuti vatatu kana kuti vana, zvinoratidza kuti hazvina hunhu, hazvina ubuntu, hazvina rudo, hazvina kugarisana semaneighbors, hazvina kana chazvinoratidza kunze kwokungoti vanhu vanoita zvinhu vachitora mutemo mumaoko avo. Tinongonamatirawo kuti zvinhu izvezvi.